Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and Political Commissar Godfrey Senengamo, together with Pupurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenbach, Kudata Gwirei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, I got to Donald Trump, I got to Kuluma Konangale Pela at the Congress. Kuluma Lava Congressman, Setulumbigo Akoka Tegle Wakulu, Umbigo Way State of the Nation address. Singing Geno Kulunya Njalo Uta Bakunamanji. Utaba lolu ngolokuthi kunakaleke kwele South Africa kungani kuyahlupha sibili sokukhanya ngazani abantwana abanengi bangani bayaxotshwa ezikolo ikakhulu abazali nxa bengela maphepha aqondileyo. So ke siyabona ukuthi ungazani kulohlupho olunye olumangalisayo khonangale. So ke umthethwandaba wethula isinqumo sokuthi hayi kukhanya ngazani kuyahlupha khona ukuthi abantwana bengayi esikolo akukho emthethweni. So nxa ukuthi abazali bangekho bangalamaphepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana bayesikolo. Kuzobuya kwele Botswana ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale uthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa ke kulezi phepheli ezifika amajumi ayisithupha abezifuna ukuthi ke ziye kwamanye amazwe kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana nokwenzakala kule South Africa khonokho kudiaspora forum kunjalo marvelous.
Aiwa kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chediaspora forum apo nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana siyana kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa uko nhasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya tinoti mapepa kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndiwo kuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane garo gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Atitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kuvanga vari kukumbira vari kudhukwe camp kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika vari kuti ivo kwete vagara vanga vadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai mutitaure ipo pano, vari kuBritain womopindawo muchitiudzo nenyaya yeBrexit, vari muno muAmerica pindai womutaurewo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi uyezve nenyaya yeState of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitura nezuro. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyoyo yeBotswana vari kuchema chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere kuZimbabwe. Let's go to our Botswana tape one.
Kana ili voluntary anti vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yokuti yakuda kuti vanhu vese vadzosere, unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana, because this program I see a deportation program, a voluntary. So you cannot force people to go back home. Zinzi political system yekutungamira nyika isati yachinja. Ichiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zano havaningi. Hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuchema-chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kuBotswana dzingange dziri kutyorwa sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achino tsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yevapoteri zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafanire kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndoo matanho anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapotere vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Mangura ari kuti I'm watching you live, I'm here in Pretoria. Fraser Chicks Nathan NR ari kuti muri wadi here hama neshamwari pano, you are loud and clear, I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hillary Chikwana hanzi tiripo pano pa Cape Town. Adala we gonye tava ari kuti we are watching you here in Cape Town. Adala we gonye tava vavati is marvelous, thanks for standing and providing good news the Zimbabwe on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware ari kuti I'm watching you from Botswana. Adala vegonyeti vari kuti coronavirus tiri kuitya nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga ari kuti good evening team VOA. Joburg, well done, keep it up, I'm watching you from Botswana, you are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus ari kuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear, ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai muchiwane kwa imi muchinyora namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, muchitiudza kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei. Mungave muri kuBotswana, kuSouth Africa, kuChina, muno muAmerica, kuEngland, kuNew Zealand nekwese kwese, wani kwa imi muchinyora namba zenyu kuitira kuti tikufonerei. Gibbs.
Yeah, lapha ke silompho umpho makhosana uthi ya lami ngikhona khona padube sebakhuleke mpho lapho khona umsunduzwa Ndlovu lo Jeff Maswanise bathi labo babukele khonapha kuzobuka uthabisani Ncube uthi njani emsakazweni, siyaphila kakhulu lo Virginia Macebo laba sibingelela kakhulu kunjani Vichi lapho khona kona ngapho sone nidladla uthi lami ngikhona thandazani moyo uthi ngibukele lami ngikwela South Africa. Kuzobuya ke uthandazane moyo la uthi kunjani baba Dube. Yeso ke lamhla ke udaba lwethu esingalo sikhuluma kakhulu ngokuthi konoko kwenzakala kwela South Africa. Sizokuthwa ke uhulumende kona ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo, abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo. Lapha sikhuluma la ngabantwana abadabuka kwela Zimbabwe abanabazali abangalamaphepha aqondileyo. Kuzobuya lakhona ngale ke kwele Botswana sizwile ukuthi kuyahlupa lako abantu abayiziphepheli abafisa ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe bafuna ukuthi bahanjiswe kwezindawo indawo lezo ezikhulunywayo njengelizwe lakho abulifuna ukuthi bakuhambise khona ngale kodwa ke kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lingani lidonsela kachana lisithi abantu abavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe yiziphepheli kuzobuya ke uGift Mlusubeng uthi ngikhona lami ngonapapa wadube lo Patricia Spanda uthi ya sebona mfoka dube uthi ngibukele ngisemzansi kunjani emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani thina siphilile sibili kakhulu marvelous
ayiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tuda kunzwa kwamuri kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamera sei asi ndiri kunzwa kuti nyakola wedu wekutanga regai tende kuna kola hello kola.
Hello, Murati.
Ai, what did you do? You saw an annuity, you were coupy.
This is more Morris Marari.
Ah, Tauritans come, come, Morris Macadico Mararo.
Ah, Marari, it's a good time for Swanny, Maria, as good thing, Fundurka, for our own motto.
Sakamurquita, say, Manji, Machinja, Eresha Marku, Chicago, to shook Fambasi.
Wachinji watochinja wakutamba ni rice ni maspageti ndozi wakutamba na zinichingwa. Haupa usikuwa ni kwa wakawona marai ni wanikuwa ina wakutamba ma 7 years.
Uruku tengeka ere ufu yu anjazi?
Haa usiku tengeka kwa 7 years ya chukutiwane kesi kumbenge yu nungo chipi wapangu makoi ni kuzoda umabata ni za utite mapepa uzoda unu tenga US racha haa. Mudinenge itofa ni nzara saka wachinja watongo manjira kwa rice kwa.
Mhm. Hapa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri 34.
Mhm. Saka muri kuzvigona here pakurarama apa muri kuibata mabasa api?
Tungeto izve maguma guma mazano kada kumira chinhu chimwe chete unoraya muri nenzara saka unoti kubasa kwanova chenzwa kana waita mukana wokumboita kuti mwe timadhiri kutomwedzerwa mari ndokuti pamwe utombo kunde. Kamera ni kini jimweje ita azizu kufamba.
Saka dai mai wanamkana wakutawara ni hurumende maiti chihi?
Ndaengu wakuru zira zidai wambu ita kuto warombo wambu fare notungu ya reba ya wano wachingo chema. Dai wambu ndukosi chema zedu.
Mm-hmm. Tauna zvakare nasi batoreza no PF richitaura iro kuti rambo misa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzehuori vamatutu nemumwe wavo vatsendengama munoona seizvi
pandirwadza zvisingaiti nekuti ndandototemba navakomana ivavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo but chokwadi chavo chabva chavaputsira pasi zvinova zvinorwadza tichida vanhu vakaita sevava kuti zvavanenge vataura because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nechidiki manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika varobva vaputsirwa pasi vatirwadza zvisingaite.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Zvakanaka itete.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of millimeal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youths who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lethu namhlanje lapho esikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona okwenzakala kule South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangalamaphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo. So ke kodwa uhulumende wakwele South Africa ukuthi lokho akuvunyelwa. Kuzobuya kwele Botswana khona ngale kukhanya ngazani kuyahlupha ukuthi ube yisiphephelo okwenzuku lo nyaka. So kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lithi aliboni kusiba leziphepheli ezivela kwale Zimbabwe. So ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile. So ke ngizwa kuthiwa silo mama uCaroline Moyo ecingweni. Mama Caroline Moyo kunjani?
Ngizwa.
Yes, siyaphila kunjani khona phe Goli? Yes, temba lokuthi silethemba lokuthi uzalunga. Anti isikhathi sangkhona ukuthi kuchize mama.
Isikhathi sangkhona.
Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nxa umuntu engelamaphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa. Kayenelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo kuhamba njani?
Engakutsho ukuthi ngike ngabona nje abambalwa ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe le-South Africa lisivumele ukuthi singene kwele-South Africa ngithi. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi ngikhona vele uthola kungalandlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi. Bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi kona abantu abaningi bese beyenza ama-fake izincwadi ke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzelela ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi naleyana nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bagcina yibo abawonayo yiko kutsho lapho.
Ya, labana abazali babawonayo. But sometimes nakhona futhi mbe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjani akungitshele nginje. Maybe ngisuke labantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani. Behlale kuphela endlini. Kodwa kusubona kule ndawo yokuthi uthwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela. Uyamthathisa ukuthi umntana ahambe esikolo kodwa kulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi konkhona ummenzela incwadi sibilize iqiniso ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abangela incwadi eziqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo.
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithe njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi konkhona vele angizange ngabalazo ezincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane se-ground abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo vele angeke bebeyalazo
kuhle kuhluphe vele ye
kuhle kuhluphe vele ekuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo kanilaba abazali ngoba kumanje athi sithi uyakomsitheli bekutshela ukuthi ubuya lo mamakho awulayi umama kuthi webuya lo gogo hawu ugogo nizamthatha ngaphi umama nisithi kangilayi owabulawa ngegugura undikhatshana khona le then uyabona into yakhona vele ihlisukele khona le vele iyilokhu zeni iyi-case like.
Yeah, bamba konapo mamoyo ungaika chana bambe, stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that you know, there are serious problems that Zimbabweans are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents, but in some other cases it's a question of you know, parents not having the proper documents from home because of the Kukuraundi atrocities. You know what used to happen was, you know, the Kukuraundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take care of birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people.
Arigate ende kuna kola wedu. Hello, kola. Ai, wata kasimba. Trukta ora nani uye jemuri kupi?
Ah, zikataura nwezite hizi wa mutiniku ni zinjimbo zishinga hiti ndiku wa mtoko.
Oh, ai wana, si tukufara tembozu wa kutoko lendu kukwa kamira si?
Sindiku idabu ndapa nyaya wako mwana zingwa.
Taura enyi.
Wako mwana wafaba nyongo nya ya iti. Dopa kwa washika ipapa saka wambata baka mapati esi zungu zvakagumbuka kuti vakuda kuti fumira hapa vakomana ivavo vangati vabvizi vasati vaenda kuri vemararamiri ari kuita ivava
aiwa mashoko makukutu namba dzavo dzabva dzakatika baba vasiregeiti verenge zviri kuzvamuri kutaura ipo pano pafacebook page yedu melina yevoa shona melina bonio ari kuti zvahanzi zvinhu zvakaoma kunotetema vhi give more no miss ngapasari ari kuti watching you clearly in South Africa kuJohannesburg. Masi Musariri ari kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa ari kutaura ivo kuti kuSouth Africa saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anzi I'm watching you, I'm here in Zambia. Uyai pachirongwa tinzwe kuti kuZambia uku kwakamira sei. Masi Masiriri anzi taiti ngavasiye huori Nisha mi, anzi dzenguva ino, aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi. Medith Makondo, arikuti tiri kukuona indiri kuno ku Deep Club mu South Africa vati ndibate ipafoni. Masi arikuti makadi iko sisimavi, aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu amene kwamuri ikoko. Easy Chireka, arikuti I'm watching you, I'm here in New Zealand. We are getting you loud and clear. Thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Murikutarisana nezvipi? Nekuti tinoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko kana zvamuri kuitawo zvakanaka nekuti hasi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko muri kunze kwenyika zviri kufamba uyai pano titaurirane.
Yes, lo baba Umsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu sizazama ukuthi sikudinge khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbutsi Malaba uthi njani emsakazweni siyaphila kakhulu njalo lo Jora Mnyati uthi njani msakazi wami ngikubukele ngiseBotswana ngabalekela indlala komrikidwa siyakwazi ukuthi abanye bathezi babo komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uthi salibonani baba Dube sibuyele njalo kunkosazana Moyo lapha sikhuluma ke ngoCaroline sikhuluma lo Caroline Moyo mamoyo lokhu sekhona ecingweni
ngikhona baba Dube.
Ye, nga sukangela ke mamoyo njengoba ukuthilo sibona ukuchala lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ukuthi livele alila incwadi ama documents ona lawa afunakalayo kuna ngapho ke kwele South Africa. Manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama documents ame kanje kanje. Alisuze icine liqotshwa khona ngapho licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi ayinkinga yona leyo okungaukuthi khona kambe akunjele babadube njengoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo-R4,000 kambe ungakhangela lapha e-South Africa i-passport ye-South Africa i-10 years yona le efana layo nale esiyithathayo thina ngale i-R400 andi kodwa ngale i-R4,000 ngiyayithatha ngathi mina i-R4,000 ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irenti okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi angikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresident bona balaba abaphethe ilizwe shwa kabacabangele abantu ababavotelayo anti bavotelwa anti bathi bavotelwa ningathi abavotelwa kangithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjalo.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha sho abantu badubeka shuwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo, she's saying that maybe the government should, in fact the government should help people, you know, who are facing all these problems. Because, you know, without birth certificates, without passports and all these kind of things, children won't go to school. So she says that's a problem.
Aiwa, regate story eva mwekola vedo. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Aiwa, tiri wadi truktora nani uye zemuri kupi?
Ndinonzi tenda imo game, ndinonzi kuno kubotswana.
Kubotswana, kwa kamira sei uko kubotswana?
Vanhu vari kubatwa chibhadhariswa mari ma300 kana wabata nemapurisa.
Vari kuzvifambisa sei? Vanenge vachitsvaga chii?
Kana usina mapepa vanongokutora voenda newe, unosvika wokubva kuvharira wobva watitipe mari 300 then wobva wanyorerwa receipt yemapurisa kuti wabhadhara 300 wobva wakuregedza.
Mhm. Vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei?
Kana uchingori naye unotobviswa the same day iroro watobvisa ndo the same day raunongobva wabudiswa. Asi kana usinawo vanogona kudhepotwa zvangu ndandinemwe nyaya ndaida kumbotaurawo zvangu yandakambosangana naye ndirinomubotswana.
Taura ako.
Nyaya iri kuambe kuti ndakabva munomubotswana ndichida kuenda kunodzinza passport rangu ndichida kunodzinza passport rangu paimmigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoko. So ndakatakabva tabatwa nemasoja paroads. Tabatwa kudaro tobva tanovharirwa kuimmigration officer yemunomubotswana. Tavharirwa kudaro tobva tateerwa takabva tanzi tangai tipei mari vane mapasipoti yange kusina pasipoti tirikuda 1000. Padataiwa hatina orit kwanzi orit yanobvisa ma300 bcause kana usine 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yebotswana wobva waenda kusuicide vanobva kupa resiti. So inini ndandingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kubotswana sekuti ndaida ngurotora zvangu mazuva pabhodha. Pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadhinda kuzimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuzimbabwe saka ndakarigirwa neumwewo munhu akabva kuzimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu. So ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndirimwe mubotswana. So nyaya yakazonita ndeyekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa. Ndichi tavharirwa takandogara kwenguva yakati rebei takaspenda the whole day tirimo. Izona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa chaisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabhra anotokuvhura otokubvisa even nyange wakapfeka mapindi dmapindidi mahonda yamanhaki masinitaitaya zvinotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration pana immigration officer wemunomubotswana aitorova madzimai kuti inini ndakarohwa nomwe mukadzi akarohwa zvingaiti kungosunwa tii mupasipoti tie mari usina kana mari kunonzi tii mari.
Saka paasistendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi?
Ini ndinosekutaona kubata zvakanaka nokuti handisi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotora hake mazuva ake achidzoka achifamba zviri pamutemo.
Saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti?
Hatina hedu kungwanisa kuripa kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari. Saka tisina mari kudaro takabva tatorerwa mari saka ita zvekutotorerwa nedzemabhazi tisara tisina kana mari takazobudiswa usiku. Takabuda usiku kumapasi 10 dzemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhi tikarara pagedhi takawanda tidzipi remazimbabwe nsi takawanda kudaro. Makuseni takazomuka kumafoni bva taenda kupi kusuicide taenda kusuicide ikoko takasikowa kwakune masoja anga ari kuri ikoko vangotinzisa vanobva tataona vanobva takazobuda ndakazobudawo nechimwe chidzipi chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo tisakatirwa mapasipoti pasipoti rangu inini zvo zvakatodzinzwa kuti dipacha ndakadzinzwa dipacha papasipoti rangu handina zvokwanisa kutora mazuva andandichida.
Saka kana manzi dipacha zvinorevei manje?
Ma?
Kana makadhindirwa kunzi dipacha zvinorevei?
Dipacha yangu inozobhadhira 1000
pamusoro ipapo.
Handii ezvi zvinhu zobva ndatodzokerwa kuzimbabwe zvari kunzwa kuzimbabwe handii. Takazongopindawo zvezvokutojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa.
Aiwazvendiri
pano pabasa so ndidozama kuti ndikaona zvemutana ndobva ndadzokera kupi immigration kuzimbabwe ndondodhindirwa kuzimbabwe ndizobva ndadzoka ndobhadhira 1000 yavo ndobva ndadii hangu dandikupiwa mazuva akati chamachaiwa handazivi.
Aiwa iyi nyaya iyi
yakaungaiti mubotswana immigration officer wemubotswana wechadzindiwa hiro madzimai achishungurudza zvakanyanya zvekuti takashungurudzwa kuti mazi.
Aiwa pana sisi Melina Boni vari kuti tanita tetemavi am here in Botswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura. Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii? Shuro yenyu ndeyechii sechizvarwa chezimbabwe?
Shuro yangu ndeyekuti mwana wezimbabwe ngaakoshese vedu nokuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa mukadzi vamu pachina muso kutingadeva tigadzionike yedu tichishanda kuti mukadzi yeduwo kuti tirerukire tigone kusapota vabereki vedu nokuti vezabereki da kutambudzika tinizama kuti tivabatsirewo nehama dzedu nevana vedu vana vechikoro zvizvi mwana wangu ari kuchikoro ariko kuzimbabwe bati ari kungoenda once but ndikuzama ndisandogona napa kuti aende kuchikoro achibatsirwa nevabereki vangu so ndizvatiri kushuvira izvozvo kuti dai mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana wezimbabwe mwana wezimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yezimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi tibatwa sezvizvi zvinorwadza reduyo
aiwa tinotenda sistendai munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai hatonyatsoenderera mberi tichikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana. So she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's the Botswana immigration officers who were demanding money from her, and they really, you know, she felt very violated. But she's saying her wish is that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home, because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So start your baba umsundu zandlovu okona la pecungweni baba ndlovu ungachona njani
ngachona mtsati wunjani ngabu
siyaphila kakhulu ungapi khona lapho ke wena South Africa.
Hayi, South Africa ku-right kuti mkulu.
Ye, akusitshela ukuthi wena khonapho ke abantwana bamenjani nxa sikhangele zemfundo njalo lokuthi abanye abadabuka kwele Zimbabwe abantwana bayalelwa yini ukuthi baye esikolo.
Mr. Dube, mina la ofunda khona omu mtwana bendakakuboni lokhu mhlawumbe ukukhulunywa bani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bekungakakuboni lokho Dube afunda lela njengenziwa yena
yesngakakungakubona
lokho
yes ngathi akuza kudibane labanye abazali abantu babhekane lakhonokho
hayi ngabe ngikamama angaDube ngakaze ngidibane nakho angaze ngubone mpela okunye ngathi phela Dube ilizwe nelizwe nalo lilawo umthetho njenga singakubeka lakhona eZimbabwe mbona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngelayo ibirth certificate kodwa ke khathi kungani ukuthi thina kufanele ithi la eSouth Africa sifuna ukufaka abantu abethu ibirth certificate engelayo kwesinye isandla maybe mabe kuyenza ama-South Africa kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla ba-wrong South Africa elilizwe elilenkululeko leyo thina singazange sayithola eZimbabwe esayincitshwayo kodwa abanye abafowethu bafundisela abantwana njengamanje iyafundisela abantu abethu sihleli nabo eduze abantu abethu bafunda but siyakwazi ukuthi umntwana mayenze ugrade 1 kufanele abe le-birth certificate why kathi kufanele manje ngekhaya ukuthi umntwana amenze nawo i-birth engenayo yikhona ukuthi kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla sizowabona be-wrong angazi noma ngiyazwakala Dube
hayi uyazwakala sibili sike sithi phecelezi siyefika kwele Botswana kukhanya ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba leziphephelo ezivela kwele Zimbabwe ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile ngakho-ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ngama-refugees kumbe ngithi iziphephele njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele ezimbabwe bayiziphephele baye kwamanye amazwe kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho ungathini ngakhonokho
yiko zisho Dube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo iBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe thina libona ngelinye ilizwe kodwa eZimbabwe akukabi right bayashileka bona labo bengamaBotswana ukuthi bebambisana labo mnangagwa babona iproblem esezikhona phansi kunjenje kuyigovernment yaseZimbabwe osenza sihlupheke kanjena sihambe sikhala yonke le ndawo lena yashayo yenza yonke lento leyo kunguye ugovernment waseZimbabwe asiyi ukuthi siyathanda ukuthi abantu bethu bafunde elizweni elingafilo lawo ngoba njengamanje bayafunda sometimes bese esikolweni abanye abantwana begcine besazi ukuthi umntwana uzalwa umuntu obuya eZimbabwe, bagcina futhi abantwana sebeshukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntwana kwekore nomntwana wakhe. Umuntu oyenza le nto le kungugovernment waseZimbabwe uyangiza ke Dube, yiyo le inkinga esidibana nayo thina lana eSouth Africa oral.
Hayi, siyakuzwa kakhulu.
Yona inkinga esidibana nayo.
Yes, bonga kakhulu Ndlovu. Ungathelela kusasa mfowethu. I think mainly what he said was that, you know, this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe. And one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tete Mavi, namkoma Dube, titumire yo suitu izo. Zaka naka chaezo, so you are getting very highly recommended.
I think
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on yet.
Yes, well, it's being highly recommended here. Yeah. Bekimpilo Ngube, I'm watching you, I'm here in South Africa. Alois Mujingi adapter anzi ndifondere Jeffrey Luwayo anzi ndakakubata ibhozva ndirikukubata ibhozva ndiri pano pa Cape Town taurai mukande anzi Alois Mavi ndinotenda nechirongwa chenyu ndirikukunzwai ndiri kuno ku Christiana ku Northern Cape Town muno mu South Africa Boaz Jaya Guru anzi pachirwere iche asi ndirikunzwa kuti pana caller speaker so we'll take the caller speaker. Hello a caller. Hello, caller. Hello. Tutaura nani uye zve muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Tutaura nani uye zve muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Tirikukunzwai, taurai tinzwe.
Hello.
Caller, tirikukunzwai, taurai tinzwe.
Iri kubreka.
Taurai tinzwe, tirikukunzwai, muri loud and clear kunoku, ndiani uyezve muri kupi?
Okay, ndonzi tokumbo makotore ndiri South Africa ku Johannesburg.
Taurai tinzwe. Taurai tinzwe, ingotaurai 1 minute tinzwe.
No, I think we
might run any
Nema Nesha Murkusangana Nazo Ikoko South Africa. Muripa delay, but Taurai Mongoro at your
oh. All right. Well, my challenge is that Tuxangana Naokuno Muguama Batajananga, I think Nate, and I think it's Sierra Matri undercreate Sarah. Open one of the stores, I think what there is another woman at the Tanoga Musa.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kuno kutoshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aita madhokumendi mapasipot ane mapemiti akaisi tenge tisina kana rerimwe divi techitionai hurumende yedu yawirirana nekwanisa kutoresa vasina mapemiti vakwanisa kugendera muridhawo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vakubvumidzwa kuenda kuzvikoro muri kuitambira wose imomo muSouth Africa.
Vamwe vari kutambirwa havasi kutambirwawo zvinoenderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Saka vachitamba vachiwanda mapasipoti ane matadi pemiti vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi tanyatsokunzwa ikunyangwe yefoni yenyu yamboda kunetsa muve nezuva rakanaka.
Alright,
yeah. Our caller there, Makotore, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people, they used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, excuse one is Loba Balapekwen, what's one tea? Sloba Nekwen Kunjani?
Yeah,
I would to pillar Gunjan.
I would done a woman and Jim Tilan Kona Sigivenzi, nay.
Bali Nanga leaping for it.
Kono would enjoy Silabantua and our spas, a little corner up among the goodies of palaces, Kodu and Sophie Timmy Kia could Timmy Jum to our name.
Kuatupa.
Eh.
Manjil Kuna sends an Owen Kuna. Manju zaineli zaini mfonde.
Uza, mkutuwe mzee zankoni ya chupu uti wambe.
Ungavelo suge kwa napo wenu ula ipe mitikoto?
Ipe mitangila.
Po manju ngasuga, awasasa beku fimbe, e mngaleni?
Ipasport yengi la.
Ipasport ulayo?
Eh.
Oh, okay, ya tindu ya tindu, asibili kuti, panga kufumeli tu ubuyele kaya, upindu pendu. Hey, manja, mtuanu, hey, mtuanu ba tinpo.
Iwo wizi na wangona wana lowe sanga na la.
Agu chuti manje, ufisi uti ngaku nzwani ngakungota palolo. E embassy, wato uza ukambe, uza mgu ya telu nga tukumbe, ito zija.
Anga zi ukambe, kuta nguwa zi kutu kuna ngali wa ngeta njani wono.
Unga apu, se haberun nkumbe ngapi kwa nkwana?
Francistown.
Singa zimfo itu, kutu zambuwa fonela uzu kuti banga kungata ngani. Ngo bangezwa, ngekezwa ke omele ilizo lezi babu kuna hali Botswana. Siti baza pumapuma njiba pumichumo, palisa bantu, entwene zinjalo. Kutu angila kliniso, lokutu kwa kina ngani konoku. So ke ubafonele uzu kutu batini, nga ye kwa kina utola kuna ngapo, kulokuti uye kwele zimbabu. Hai posalge elokuna Owen posalokuna baba
ngilokuna ukuthi emfiti lohulumende weZimbabwe la yabone izinto ezenzakala kwamanye amazwe ayenze izinto zibelula lama passport ayethithe nje basizwele babo mnangaka
so kona pasikhuluma awula permit awulani vele uyasebenzela kodwa
sebenza nje kuno usebenza sibale
so usebenza ngapha eplazini kumbe ngapi
athi nazo construction.
Oh, construction. See, I won. So, we are going to Chinese. You are going to.
Ama.
Ama, very China. You want to be there?
I have to go and Japan because today is our last day. We are going to come
back. I see. I want to go. Oh, you want to go to Sasa?
I am going to go. We are going
to go. Okay. Thank you so much, Bongiba. So that is Owen. He's in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes.
So
what he says, okay, kulo munyu baba. Ose kungen lapa okwele South Africa. Mfoyit, kunja ni kungen kuna hapa?
Ayu ya tena kutinja.
Ye, teta lobani?
Teta lopi yesu ingo waka jamini.
Ye, akuchoke jamini kutunja ni kuna hapa?
Ayu ya hapa kurait kuti, kurait.
Ye, unapuwa nkona kuna hapa? Use chopeki?
Use chopeki.
Kunja ni chopeki, use hilpro kumbe ngapi?
Ayu ya petra.
Oh, okay, pela zizwe kutuwa kei. Kulungu ngani kulungu kichimisa na kuti ze eti sloop. Tua hii deep sloot, ye? Yeah? Ungani ya watu 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 nzenzi.
Ya, we kunja ale malangye mpote, we kunja ale.
Ye, akustelege nge mfundi ya bantu wana, kuna pokume njani?
Ngifunda abantwana besikole.
Ye, kunjalo.
Ya, yona hayo ni right kahle, but inkingi sokuhlukumeza la abantwana abancane abangena amaphepha la abantwana ba special lapha thina esiya phanda abazale bekhona.
So abantwana bayabezalelwe khonapho kwele South Africa.
Ya, uma uthola wena nzala alala iphepha isina sokuhlukumeza umntwana.
Aha, wena umenjani kodwa?
Hayi, kukahle lapho be. Inkinga yende ukuthi umnotho ekhaya ngani yachakala.
So singathi ngokuya kwezinto khonapho uzwa kuthiwa baningi kanganani abantu abangela ma-permits, abangela ama-documents ukwenzela ukuthi abantwana baye ezikolo.
Eyi, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu. Nasoba bebaningi kakhulu abantu, beningasho ngithi almost vele 99% la ezilana azilawo amaphepha, azilathola ama-permits, kunzima, usuke ube nzima.
Pho manje bagcina besenzani mfowethu? Owen.
Kuphinaso sithi la senzenze ngicina sibhayise ukuthi umsebenzi awusatholi kahle, umsebenzi awusatholakali because of ama payments, because of the ID, yabona into ezinjalo. Uthi ungasatholi kahle umsebenzi.
So singathi kuyahlupha kakhulu mfowethu.
Yebo.
Ye, anti uthenga uDlamini?
Yebo.
Hayi, Dlamini phose lokugcina mfowethu.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonga kakhulu Dlamini, ungadilala kusasa mfowethu.
Well, okay, I
say I'm on about. Yeah, so that is Mr. Dlamini is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young, of children not going to school because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa, and parents don't have the proper documents. So he says this is very problematic.
Aha, zasanche wu pano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona tinokuchinga midzai. Arikuti ye team boards tiripama wane kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo arikuti havasi vose varikutambirwa vana kuzvikoro muSouth Africa. Asi kumwe varikubvuma, kumwe varikuramba vachiti uya ine mapepa. Kudzaisa Marita arikuti makachena, ha? Hey, makachena kunge mapete. Melina Bonio arikuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaivai zvekuti vanhu varikushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Arikuti iye zvataurwa namai vaivai ichokwadi uye ari kuvatsigira. Boaz Jayaguru ari kuti ichokwadi hanzi kungova neoverstay ye ichete wakutobhadhara 1000 even une 5 days chete. Saka vari kuti mama vaiva uye vari kutaura zviri kuitika kuBotswana vanga vari kureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba bhodha vachidzokera kuZimbabwe uyezve vari kutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana.
Yes, Caroline.
Saka ndo zviri kutaurwa nevari pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kuna avo vari pano parizvino nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko kwamuri kushava kungave kuri kuMozambique tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia vamwe Malawi, kwatakaona Gibbs, actually Malawi, we were hoping to have someone from Malawi to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind, you know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good to that.
So I hear there's a caller. I'm not sure.
What is it, Slobani? It's going to Slobani. Kunjani Foyt. Hello, Kunjani.
Yeah,
Taura.
Taura Itins. Yeah, Taura Itins. We're talking about Nanu. Yes, we're going to copy.
Yeah,
I'm going to copy. Ah, this is my favorite, right? We're talking about Nanu. We're going to copy. We're going to
South Africa.
Kwakamira sei ku South Africa uko?
Ah, South Africa kungo chinga.
Taura itinzwe zvizvi zvamuri kusangana nazvo ikoko.
Ah, ugaro wacho uri kunoga, ndewa
ndewagonjona tiitai.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko, uyezve muri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemusouth Africa zvekuti vana vaakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyange vasina mapepa eimomo?
Hai baba babo, kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa bati mabatiro ao vanhuvire kusouth africa especially kana vari muforeign aka haa hazvina kutombomira.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko?
Ndiriashandawo kaivo ichediri zie.
Ehe, muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuzimbabwe? Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangadza zvayo yapindidzana. Kutodzidza takatotiwo dzidzowo zvikungano zvekuti hataifanira kuzoshanda mabasa atiri kushandayo dee takatiri kwedu kumusoro bhekezi hatina. Handiti murikofora kanyanya sire zvekutiizvozvo ndakatiara ndenokuzidzi muri kunokupandiriyoeka vasango pekutiatobatika izvozvika ndekofa zvikatorova.
Kwamuri kugara izvezvi muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kwakandiri kushanda kwaita kasetimbo kushango izvozvi zvekuti kungoti pangosvikawo matoki wokuikaurava zvikarova.
Tine urombo hanzvadzi, asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvimwe.
Ndosaka ndakutetera uyo anoti munhangagwaa ngaatongobva hake because haasi kutanisa izvozvo ndiri manangu maguru pandozva ndiri kuzva zvizvanzi tinizviyasiriona.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, Marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in Hillbrow Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans were alleged to be, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqhakathekile kusasa oza kuqoqwe iZimbabwe community in South Africa kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sithathe ke uCaroline Moyo, simvalelise khonapha ecingweni. Caroline Moyo, usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngisase khona.
Ye, phosele ukugcina mama, 1 minute kuphela uqede khona vale uhlelo lwethu.
Hayi, mina bakithi ngithi vele mna ngikhathele kahle kahle ngalaba abantu abasiphethe khonale. Ayi, abasiyekele. Mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke elibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo. Usho ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana. Nxa sechaya i-restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele saphostela ukungena lapha kathesi sesithwala nzima. Ukubizwa nje emazweni wonke njengobuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
isikhathi
uZimbabwe
isikhathi mamoyo sesiphelele Sorry, we're out of time. Right. We have to leave it here. We thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. We are in a new studio And maybe people are seeing that.
I don't know. Yes, and bye-bye, I want to say a special thank you to Melina Baniyo Arkuti and Ifonerate. We will call you tomorrow on the Women's Round Table. I'm Marvelous Mklanganya, who is saying, let's meet on, let's talk and get to tomorrow. You have a very good evening.